manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 13 2024. Makaterera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations inoti vemasangano akazvimirira oga havafaniri kuonekwa sevavengi vehurumende. Nyaya yeuori yokonzera mutauro munyika pachitaurwa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Dare reparamende rotarisirwa kudoma mutungamiri wenyika yeSouth Africa mangwana asi paine makakatanwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru weUnited Nations Development Program kana kuti UNDP muZimbabwe vaEdward Kalon vanoti masangano akazvimirira ega haafaniri kuonekwa semhandu nehurumende nekuti akakosha mukubatsira kuchengetedzwa nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Kudzanae Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mulawa yonhasi pamusangano wekuzeya kuti nyika yasvika papi kuchitariswa zvakanzi hurumende inofanirwa kuita mukuvandudza kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pasi pechirongwa cheUnited Nations Universal Periodic Review kana kuti UPR, vakalon vati nyika dzakawanda pasi rose dzine mabumbiro emitemo ane kodzero dzevanhu. Asi vati chinowanzonetsa inyaya yekuti hurumende ingatsigirwa sei mukutevedzera zvose zvakakosha zvinenge zviri mubumbiro remitemo kusanganisira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vakati masangano akazvimirira oga akakosha pakubatsira hurumende mukuita izvi.
Civil society is not an enemy to government. Civil society at best is part of governance. And my appeal is there is always a room for dialogue and there is always a room for engagement. And I'm sure with that spirit nothing is impossible.
Masangano anoshanda akazvimirira haasi mhandu yehurumende. Masangano akazvimirira anoshanda mukubatsira kuva neutongi hwakanaka.
Chirongwa ichi chinoitwa mushure memakore mashanu ega ega. Zimbabwe yakapedzisira kuongororwa pakutanga kwegore ra2022 uye pazvinhu zvinopfuura mazana maviri nemakumi matanhatu zvayakakomekedzwa kuti igadziriswe munyaya dzekodzero dzevanhu. Hurumende yakatambira kugadzirisa zvinhu zana nemakumi matanhatu nezvesere ikati yaizotariserawo zvimwe zvacho. Munyori mubazi rezvemitemo amai Vemba Yenyemba vanzi vange vabvuma kuve pamusangano uyu asi vanonzi vabatikana. Taedza kuvabata kuti tinzodivire hurumende asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Asi nezuro vachitaura pamusangano webato ravo wePolitbureau, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira vemasangano akazvimirira oga kuti vasapindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Amai Dorothy Moyo vanova muteedzeri wasachigaro weZimbabwe Human Rights Commission iyo ine basa rekuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa varamba mashoko ekuti vari kuremerwa nemutoro.
Isikhathi esiningi ikhomishini siphandle sifundisa abantu ngamalungelo abo lenkululeko zabo.
Nguva zhinji isu vekomishini tinenge tichipinda muvanhu tichivadzidzisa pamusoro pekodzero dzavo, nekudaro vanhu vakawanda vava kuziva kodzero dzavo.
Vatafadzwa Kumbu, sachigaro weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi uyu ndewekugadzirira kuve negwaro remasangano akazvimirira rinopa maonero avo pamusoro pekodzero dzevanhu munyika sezvo paive pakati nepakati kubvira pakaongororwa Zimbabwe kusvika pachazoongororwa zvemugore ra2026.
Vebazi reUnited Nations vanokurudzira masangano akazvimirira oga semassive society munyika dzatigere kuti tibudewo natinoti maparero reports kana kuti mareports anobuda kubva kuvanhu avanoshandisa kuti vaite validate kana kuti vakwanise kuona kuti zvakasubmitwa nehurumende ndizvo here zvakaitwa.
Hurumende ine mutemo wakanangana nekuvandudza mabasa emasangano akazvimirira oga uyo uri kuzeiwa iko zvino nedare reparamende. Kurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vakati mutemo uyu wakakosha munyika kuti vemasangano akazvimirira oga vasashandiswe mukufambiswa kwemari dzinogona kushandiswa muchitororo. Asi United Nations nemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu uchapa kuti masangano aya avharwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nyaya yemashoko ava Whitney Ochivayo ekuti vakabata mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti dzvi panyaya dzinonzi nevamwe ndedzeuori yave kupa kuti paite kukandirana makobvu nematete munyika. Vachivayo nevamwe vavo vanoti vaMoses Mpofu, vaMike Chimombe vanova nhengo yeZanu PF navaScott Sakupwanya vanova nhengo yeZanu PF zvakare vanonzi vakaronga dende neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti vatenge michina yebiometric registration inosvika iyo mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million. Asi zvinonzi pave kuita kunetsana kwakanyanya pakati pavachivayo navamupofu navachimombe avo vanoti havana kupiwa mari yakakwana. Mudariro muri kukandwawo mazita asachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba, mukuru wevasori nevamwe. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba varikuyambira vanhu padandemutande ravo reX kuti havangofanire kudonedza zita remutungamiri wenyika kudonza zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivazora mafuta enguruve yavasina kudya. Pane mamashoko ari kuburitswa vachivayo vanonzwikwa vachiti hapana vanhu zvavangakwanisi kuvaita nekuti vanobatwa semwana navamunangagwa. Taedza kubata vachivayo asi vanga vasingadaire nharembozha yavo. VeZEC vavimbisawo kutifonera asi havana kunge vaita izvi pataenda pamhepo. Kuti tize nyaya iyi tabata vataurai kandishaya vanoona nezvekufambiswa kwezvematongerwo enyika mubato reZanu PF Youth League avo vari pakati pevamwe vakapiwawo motokari navachivayo.
Mutungamiri wenyika mubereki, vakuru vanotidhura mapoko hunozvarambadza varoyi, vanyai, vana mukoti nevavaki. Kana uri mutungamiri wemunhu wese, umwe unotungamira usiku anoenda kunoroya, asi hazvirevi kuti wese mutungamiri uri kumutsigira kuti aende kunoroya. Nekuti paanoti baba taakunorara, mai taakunorara, hauzive kuti ari kunorara rekana kuti ari kuenda kunoroya. Haisi mhosva yababa iyoyo. Ndosaka tati isu sevana kana taona umwe anyepa kuti aakunorara asi achibuda achinoroya, tisu tinotsiura.
Asi ko imi sei musiri kutaura sevechidiki kuti vachivayo vanofanira kuferefetwa pane nyaya dziri kubuda idzi?
Kana taa kuti ngaaferefetwe, kune vanoita basa iroro, asi chatataura ndichikuzivisa nyika kuti sebandiko revechidiki hatisi kumirira nezvakaitwa izvi. Kana kuine vamwe vanotiwa vachivayo vari dzimwe mhosva, vamwe vangati vane mari dzavakaba, hatizivise kuti mari dzavo dzinobva kupi. Iroro harisi basa redu. Basa redu kuchengetedza musangano, basa redu kuchengetedza baba, basa redu kuzivisa vanhu kuti gwara redu ratinofamba naro isu semusangano haripo kuchisidzira vamwe. Kana maita zvemabhizimusi mukanyidzana mari dzenyu dzinowanika pakuitwa kwemabhizimusi, asi hazvireve kuti isusu semusangano tinokurudzira kuti vanhu vavharane mari. Asi kana vavharana ngazviitwe zvichinaa mutungamiri wenyika pakati.
Asi imi vakandishaya makapiwa homotika here navachivayo?
Homo ndakapiwa.
Zvino vamwe havazoti here makadziya moto wembavha?
Aiwa, hakusikudziya moto wembavha kana wapiwa chipo. Itsika yedu chaiye pachivanhu kuti kunyange ukashanya unopiwa chero huku chaiye kubika. Harisi basa rangu rekubvunza kuti yabva kupi. Vachivayo vachindipa chipo, havana kundipa chipo chekunditenga, vaisanditenga vaindi tenda. vaitendei vaitenda basa rakanaka ririkutore mutungamiri wenyika wamunangagwa randai fambawo ndichiparidza munharaunda.
Asi kuri kuti vachivayo vazoonekwa kuti mari dzacho dzavanga vachitenga motokari idzi ndedzehuori, munodzosera here motokari yacho?
Zvamuri kubvunza baba zvakafanana nekuti mukazoziva kuti chigayo chamakakura muchigayisa hupfu hwamakadya chakatengwa nemari yekuchekeresa, munohurudza?
Muvaona vanhu vachipupura nemuromo dzavo kuti vakabata pavakuru kuti bvi.
Ayo anga ari mashoko ava taurai Kandishaya, vanoona nezvekufambiswa kwenyaya dzezvematongerwo enyika muZANU-PF Youth League, vachitaura pari parunare muHarare. Zvichakadaro, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rechikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timber rarambidzwa nhasi kusimudza nyaya iri kupomerwa vachivayo nevamwe vavo yekuita huori iyi mudare reparamende. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata imwe nhengo yeCCC vaClifford Hlatshwayo.
Vanhu vachipupura nemuromo dzavo kuti vakabata pavakuru kuti bve, zvinoshamisa. Kana mukuru akabatwa, kopwere, kovana, kovanotevera vanenge vanzwii manje, vanenge vatodzipwa kavanenge vakutosafopenda. Saka tiri kuona nyika yedu takamira pasina kumira zvakanaka.
Tanzwa kuti masimudzawo nyaya yemudare reparamende nhasi, zvaafamba sei?
Tasimudza nyaya yemudare reparamende seikokasi yeCCC tamiririrwa vamauswa vatakumbira kuti vasimudze yatosinenge yachinzi national interest, code of national interest, vasimudza asi aikokera aramba kuteerera nyaya iyi semivedare veZANU-PF vanenge vagara mukati avaratidza kuita rusha rukuru kusada kuti nyaya iyi inzwike dare. Nyaya iripo ndeyekuti kana huri upfumi hwenyika ngahunge hune tsanangudzo kuti huri kubva kupi, huri kuenda kupi, vari kubhenefitira kupi. Ngekuti nyaya yatatambudzika naro izvozvo ndeyekuti vakapfuma vanhu kudarika nyika.
Ko vanga vachipa chikonzero chekuti kudii kuti nyaya isazeiwe?
Mukuru anga aripo nhasi ati aisi national interest, aisi point of national interest, aimeine vanhu.
Avo vanga vari vaClifford Hlatshwayo vebato rinopikisa reCCC vachitaura vari parunare vari kuparamende muHarare. Nhengo dzedare reparamende muSouth Africa dziri kutarisirwa mangwana kutora mhiko dzobva dzasarudza mutungamiri wenyika mutsva. Ukuwo mapato ezvematongerwo enyika achitungamirirwa neANC ari kutarisirwawo kuti aumbe hurumende yemubatanidzwa sezvo pasina bato rakakunda zvine mutsindo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Zviri kubuda mahunga-hunga ari kuti vawirira mapato anoti African National Congress, Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party National Freedom Party. Ndo ari kunzi anenge achaumba hurumende yemubatanidzwa.
Nekuwanda kwaita mapato acho zvinomira zvakadii?
Hongu kuwanda vakawanda havo, asi ndinoona sekuti mapato ukatarisa bato reAfrican National Congress ibato rinoranga riri muhurumende nenhoroondo yarinaro. Bato reDemocratic Alliance bato ratagara tinaro kwenguva yakareba. Kwozoitawo Inkatha Freedom Party ine nhoroondowo yakati rebei. Saka mapato aya handifungi kuti vazininga vangaite zvinyekenyeke. Vasiyana nemamwe mapato achangoumbwa anogona kuda kubuda pachena vachiita zviya zvinenge zvekuonererwa zvinoita kuti vawane mavhoti.
Veruzhinji vangatarisira kuona kuwirirana kana kukakavadzana kwakadini kuenda mberi?
Vahongu havawirirani havo pamaonero tingatarise iyaya vanoti ideology kana kuti mapolicies avo pane pavanosiyana chaizvo. Asi ndofunga kuti maitiro avo nekuda kwekugara kwavaita vachange vachiita zvinhu zvavo vakadzikama nerutsigo.
Munoona kusawirirana kwavo nekusaonerana pamwe kwavo kwavanoita maringe nezvizvarwa zvekunze kuchizosiyawo mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa imire papi?
Ndakateerera umwe mutungamiri weDemocratic Alliance Svondo Rafura vaNNC vakataura zvinenge zvakandipa chivimbo chekuti havasi vanoti vanhu ngavangoenda. Saka andioni paine kuchinja kwakanyanya panyaya asi dai kwakapinda vakaita sebato rinotungamirwa navaGaichon Mackenzie tingadai tine batiraura mumaoko nekufunga kuti zvino zvichazodii, asi apa handisi kuona zvangu zvakanyanya zvichachinja.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vanga vari parunhare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vari kudzokorora zvakare mashoko avo ekuti chikosoro chiri kutenderera zvakanyanya munyika, icho chinonzi chabata vanhu vanoda kusvika zviuru zvina muvhiki rimwe chete kusvika musi wa15 chivabvu pakaitwa ongororo, asi pasina ati afa, hachisi chirwere checovid-19. Dr. Mombeshora vakaudza dare remakurukota kuti gore rino vanhu vabatwa nechirwere chedziwa ichi vashoma zvichienzaniswa negore rapera. Mugozi ane zvedambudziko rechirwere ichi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwe maonero avo.
Chirwere chedziwa chinowanda munguva yechando, asi dziwa rine mhando dzakati wandei ende mhando idzi dzinosanganisira zvinoita vana flu, zvinoita vana vanonzi vana rhinovirus, kwoitawo even COVID inofanira kuiswa mumhando idzodzo nokuti chirwere chinonyanya kupararira nguva yechando.
Tichitarisawo dambudziko iri redziwa, munhu angaziva sei kuti anaro uyezve anofanira kuita sei?
Dambudziko redziwa rino buda nematinoteya maupper respiratory symptoms anosanganisira kuhotsira, kuita iko kupisa muviri, kukosora, kusanzwa zvakanaka, kusada kudya chikafu, uyezve pane vamwe mumhuri kana kuti vavanogara navo vanenge vatobatirawo chirwere cheflu kana COVID kana iyo yatingati dziwa. Saka it's something you share in the family or in the vicinity.
Tinoona kuti iyo hurumende iri kuti kune vanhu parizvino havasi kufungidzira kuti idenda reCOVID, asi tinoona kuti vari kutaura kuti nzvimbo dzakadai seMashonaland East neMashonaland Central munyika ndo dzine vanhu vane dziwa vakati wandei. Munoona sei izvi?
Chandinoona Marvelous ndechekuti kana hurumende iri kuita iyo yatinoti surveillance iri effective, vanofanira kunge vachiziva kuti dziwa iri riri kukonzerwa nemavirus api. Chandinotyira ndechekuti hurumende haisi kuita matesti akakwana ekuti vameke shuwa kuti idziwa rerudzi rupi. Saka chandingakurudzira veruzhinji ndechekuti ngavaende vanoonekwa nana chiremba nokukurumidza vaitwe matesti to be sure kuti dambudziko redziwa iri nderipi, uye vanofanira kutora maprecautions at all times. Kana munhu akosora aita dziwa, apisa muviri, ngaagare kumba nokunoona nana chiremba kwete kuti dambudziko iri rambe richiparadzirwa munharaunda.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare kunorth Carolina muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuKenya inoti iri kushushikana zvikuru nekufa kwevanhu nekuda kwehutsi hunobva muhuni dzavanoshandisa kubika. Bazi rezveutano munyika iyi rinoti zvirwere zvemapapu zvinokonzerwa nehutsi zviri kukonzera kufa kwevanhu chikamu chimwe chete nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 1.7%. Mu mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakasvika muItaly nezuro manheru pamberi pemusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti Group of Seven. VaBiden vari kupinda musangano uyu vachangobva kutemera Russia zvimwe zvirango, uye vakwanisa kuti nyika dzemuEurope dzibatane navo kubatsira Ukraine muhondo neRussia. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuedza kuita sekunge pasina chikuru chingakanganiswa nemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumusangano wavo nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin svondo rapera kuRussia, ekuti vanoda kuzvidzivirira kubva kuZambia sezvo ichidzidzana zvakanyanya neAmerica. Pane zviguru zvinogona kukanganiswa mune ramangwana ne kwavanoti kurasa muromo uku. Mugoziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora. Atanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoona sei nyaya iyi mune remangwana.
Chekutangani chekuti kudyizana kwenyika mbiri hakupazwe nemakuwa. Makuwa angangovhiringa mumafungiro, asi hurumende dzenyika idzi dzinongotaura chete izvi kana kuti kutora matanho kana vachinge vataurirana pache zvavo, vatedzera yatinoti protocol yekuti gurukota rezvekunze kweZambia neveZimbabwe vanogara pamwe chete vagotaura. Tinoziva kuti Zambia yakadaidza mumiriri weZimbabwe muZambia kuti atsanangure zvakaitika. Saka panyaya yese iyi Zambia yakaongororawo, iri kuongororawo ichaona kuti aiwa hapana nyaya. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe hapana pavakatadza, vakataura chokwadi kuti mapiro ari kuitwa rubatsiro kuZambia kuri kusiya Zimbabwe yava pasi.
Tinzwe kuna vadzokora, munoti vadzokora nenyaya iyi?
Dr. Mavaza, hapana chavataura nhasi. Muri kuvanzwa vari kudzamba dzamba, vari kubvunda bvunda nekuti vari kuziva kuti mukuru wavo akakanya, mukuru wavo akakanganisa ukama hweZambia neweZimbabwe. Kana uchienda kunopema, kwaunoenda kunopema, usaite makuwa, usataure dzimwe nyika, taura nyika yako. Kana ivo vekuRussia vakatorohwa nehana kuti ko mukuru uyu ari kuita sei chaizvo chaizvo, nekuti zvavaitaura zvanga zvisina njere, nekuti Zambia iri kupiwa rubatsiro neAmerica, Zimbabwe iri kupiwa rubatsiro neAmerica. Pavakazonyanya kunyadzisa nekukanganisa mukuru wenyika pakuti Zambia iri kuda kurwisa Zimbabwe, hakuna nhema dzakadaro.
Dr. Mavaza, matimi vaMnangagwa vaingotaurirawo kusaenzaniswa kwemikana kuri kuitwa neAmerica. Vakadii kungoenda kuAmerica kunonyunyuta pane kutaurirawo munhu asinganyatsodyidzanawo zvakare futi neAmerica?
Kuenda kuAmerica kunotaura nayo chinhu changa chakatiomei. Tichiziva kuti America yakarova vaMnangagwa nezvirango zveupfumi nezvirango zvekufamba, saka hatidyidzane kusvika ipapo. Ende havana kunyeba kuti America iri kupa Zambia mari yakawandisa. Zvatingoreva vanhu zvekuti mukapa vana vairi, mumwe womupa banga, mumwe womupa chikafu, kunoreva kuti uyo ane banga anogona kurishandisa kuti abvutire wamupa chikafu chaanacho. Saka America zvairi kuita iri kukonzera yatinoti muparanzongo kwatingati kusouthern Africa.
Vadzokora, tiri kuona kuti Zambia haina kuda kufukura hapwa nekurova bembera sezvakaitwa navaMnangagwa. Zvii zvingadzidziswawo Zimbabwe kubva pachiitiko ichochi?
Aiwa, zvidzidzo zviripo chaizvo kuti kana uri mukuru wenyika, dzidza kuremekedza ukama huri pavavakidzani. Mukatarisa Zimbabwe neZambia, takabva kure zvakanyanyisa. Tanga tiri mufederation, hurumende dzana vaMugabe nevamwe dzakauya dzikashandidzana neZambia tichionana sevavakidzani. Asi tiri kuona kuti vaMnangagwa zvavava kuita izvi zvazve kuda kuunza kutosorana pakati peZambia neZimbabwe. Saka pavari ipapa pavamavaza naivo vashava, vaifanira kunge vachitokumbira ruregerero. Ndozvinoita nyika ine hunhu. Dai takatoona maheadlines akatonyorwa kuti Zimbabwe apologize to Zambia, Zimbabwe yakumbira ruregerero kuZambia. Hatisati tazviona izvozvo.
Dr. Mavaza, tiri kuona kuti Zimbabwe muna August ndo inenge yakutora chigaro cheSADC. vamwe vakutarisira kuti zvese zvichange zvinge zvichitwa neZimbabwe zvinenge zvichimakirira kana kusiya kunze Zambia, sezvo vamunangagwa varakidza kuti hapana ropa rakanaka apo. Munoti
vamunangagwa munhu ane kutonga kwejekerere, ane gutsa ruzhinji, haana vaanomaka, vanonzwisisa kuti politics politics, upenyu upenyu.
Vadzokora,
dai ndanga ndirini ndaitoti vaHichilema vaboikote vasaende kuchimusangano ichocho chesadhaki, nekuti mashoko akaturwa navamunangagwa mashoko anotyisa.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nenguve ZANUPF Dr. Masimba Mavaza vanga vachitaura vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, regai tiende kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa nyaya yatumirwa naScott Stains weVOA.
Nyaya yekodzero yekupakatira pfuti inogara ichipesanisa vanhu muAmerica panguva ino yekutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. VaJoe Biden vanoda kuti pfuti dzinoshandiswa muhondo dzirambidzwe kutengeserwa veruzhinji. Asi vaDonald Trump vanoti vaBiden vari kuda kutyora kodzero yevanhu iri mubumbiro remutemo yekubvumidzwa kupakatira pfuti. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya iyi. Vachitaura muWashington nemusi wechipiri, vaBiden vakaudza gungano revanhu vanoda kudzikwa kwemitemo yakaoma inobata kutengeswa kwepfuti kuti vanoda rutsigiro rwavo mukusimbisa mitemo iyi. VaBiden vakati,
"We need you to overcome the unrelenting opposition of the gun lobby, gun manufacturers, so many politicians when they oppose common sense gun legislation."
Tinoda kuti muzvipire kupikisana nevanoda kuti pfuti dzingotengeswa pasina zvinosungirwa kuita, kukundawo vanogadzira pfuti nevamwe vezvematongerwo enyika vasingadi kuti tidzike mitemo yekuchengetedza kuurayiwa kwevanhu nepfuti.
VaBiden vakakurudzira kudzikwa kwemitemo inorambisa kutengeswa kwepfuti dzehondo, vakashora vebato remaRepublican mukuedza kwavo kuvharisa bazi rinoona nezvemhosva dzinoparwa nevanhu vachishandisa pfuti nezvimwe reBureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, kana kuti ATF. Vakati,
"It can't be pro-law enforcement and say you are pro-law enforcement and be pro-abolishing the AFT. Can't do it. It's outrageous."
Haungati unoda kutevedzera mitemo asi uchida kuti mitemo yacho isasimbiswa uye uchida kuvhara bazi reATF, haungaite izvi.
Ongororo yakaitwa nesangano rePew Research Center inoratidza kuti munhu mumwe chete pavatatu muAmerica anoti ane pfuti. VaDonald Trump vakaudza vanokurudzira kutenga pfuti kuti vaBiden vanoda kutora pfuti idzodzo. VaTrump vakati,
"If the Biden regime gets four more years, they are coming for your guns, 100% certain."
Sekuona kwamuri kuita, kana Biden akakunda musarudzo idzi, ari kuzokutorerai pfuti dzenyu.
VaTrump vanoti kodzero yekuva nepfuti iri mubumbiro remutemo inochengetedzwa chete kana ivo vakasarudzwa zvakare, kwete vaBiden vachiti,
"If they get in, our country is going to be destroyed in so many ways, but the Second Amendment will be, it's under siege. But with me, they never get anywhere."
Kana Biden akakunda musarudzo, anoparadza nyika yedu. Kodzero yekuva nepfuti iri mubumbiro remutemo inotorwa, asi izvi hazviitiki kana ndiri mutungamiriri.
VaTrump vakaudza sangano reNational Rifle Association kuti vanhu vane pfuti ndivo vachapa kuti vakunde musarudzo, vachiti,
"These are great patriots, these are great people, and we're going to do things like nobody can believe. We're going to win this election at levels that nobody's ever seen before."
Ava vanhu vanoda nyika yavo, vanhu vanokosha, uye takabatana navo tichaita zvinhu zvikuru zvekuti zvichakatyamadza vanhu vakawanda. Tichakunda musarudzo iyi.
Asi vaBiden vanoti nhoroondo yavaTrump panyaya yepfuti ndiyo inotofanira kupa vanhu kuti vasavavhotera.
"My predecessor told the NRA convention recently, he's proud that, quote, I did nothing on guns when I was president."
And by doing nothing, he made the situation
clear. Trump achangobva mukuudza sangano reNational Rifleman Association kuti anofara kuti paakanga ari mutungamiri wenyika hapana chaakaita pamusoro penyaya yepfuti. Kurega kwake kutora matano panyaya yepfuti kwapa kuti dambudziko iri ribve rakomba.
Nemusi wechipiri vaBiden vakataura nezvenyaya yepfuti panguva iyo mwanakomana wavo Hunter akange abatwa nemhosva yokutenga pfuti zvisiri pamutemo. VaBiden havana kutaura pamusoro pekubatwa nemhosva kwemwanakomana wavo, asi vakabudisa gwaro vachiti vanotambira mutongo wematare. Hunter Biden ndiye mwana wekutanga kubatwa nemhosva.
Tinotenda tanonoka tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, apo tichataura nechirwere chedzihwa. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.